Blessing semapurisa taakuziva pakaitikira chitiko ichi, taakuziva motikari dzacho dziripo pakati penyaya iyo, taakuziva vanhu vakazviita sevaridzi vemotikari. Chasara ndechekuti kuti tichisunga vanhu ava, taakuda kuti musikana uyu auye atipe statement. Akatipa statement nyaya yakuchienda kumatare kuti vanhu ivava vawane mutongo wakafanira kuti vasazviite zvekare, uyezve chive chidzidzo kune vamwe vasingaremekedzi kodzero dzevanhu vechikadzi.
Ko, kuri kuti musikana uyu haana kukwanisa kuuya, chief superintendent yati, zvinoreva kuti mhosva iyi yaora here?
Hatisi kudaro. Asi kanyaya inosimbiswa kana iye akauya, akabuda pachena akatipa statement inobatsirawo vanotonga mhosva kuti nyaya inyatsojeka pachena.
Pane ati asungwa here kusvika pari zvino?
Iko zvino izvi nyaya yapachena. Chasara chete ndechekuti musikana akangotaura nesu taakutosunga vanhu.
Ndeapi mashoko amungadewo kupa ruzhinji rweZimbabwe rungadai rwakateerera kana kuti paine vamwe vanenge vachifunga nyaya idzodzi dzekuti madzimai akapfeka zvavanenge vakapfeka vanotora mutemo woisa mumaoko mavo votanga kuvashungurudza?
Toda kupa yambiro, ndinoda kudzokorora, toda kupa yambiro. Yambiro yakasimbarara kuno uyo nouyo achabatwa mukati medhorobha ringave reHarare, reGweru, reBuruwayo, rekwaMutare, achimhura vasikana, achimhura madzimai vanenge vakapfeka mbatya dzavo. Munhu wese ane mbatya, ane kodzero yekupfeka mbatya dzake dzakanaka. Ukoona pamufananidzo iwowo, mwana iye anga akapfeka mbatya dzakanaka zvisina kana chakaipa pazviri. Saka kune varume vese vanomwa zvokudhaka, vanoputa zvimwe zvokudhaka, vanoda kuonererwa, tichavaranga zvavakaomarara nokumeka shuwa kuti vapinda vamatare, uyezve totaura nevematare vapuwe mutongo wakwaomarara.